Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Chino sangana zvakare Manera anasi uri musi wechipiri Gumiguru 8 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Darere Labour Court rinoudza hurumende kuti iendese magwaro akakwana mangwana panyaya yayo yairi kunetsana navana chiremba vasiri kuenda kubasa. Vamwe vabereki vane vana muzvikoro zveboarding vanoti vava kubvisa vana vavo muzvikoro izvi sezvo zvikoro izvi zvava kuvadhurira. Vemichovha inotakura veruzhinji vakawanda vanonzi vamanikidzwa kubuda mumigwagwa sezvo vanhu vava kuenda kunokwira mabhazi ezupco akachipa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare rinonzwa nyaya dzevashandi reLabour Court raramba kutambira chikumbiro chehurumende sezvo hurumende yanga isina kuendesa mudare iri magwaro akakwana panyaya yayo yairi kunetsana navana chiremba vasiri kuenda kumabasa. Rutendo Mawere anoti panyaya iyi.
Gweta ranga rakamiririra vana chiremba veZimbabwe Hospital Doctors Association mudare reLabour Court vada quoted vati dare rati panga pasina mapepa akakwana kubva kuHealth Services Board nokudaro nyaya iyi haikwanisika kunzwikwa zviri pamutemo.
The minister had failed to give reasons for why she had issued the show cause order and had failed to provide minutes of the hearing before.
Rukota rezvashandi ranga risina kupa zvikonzero kuti sei vanga vapa show cause order uyewo panga pasina uchapupu hweumwe uchiremba achitsanangura nyaya yekusakwanisa kwavo kuenda kumabasa.
Before the Labour Court on Thursday.
Dare rati gweta reHealth Services Board runze mapepa sipaya mangwana unova musi wechitatu. Asi vana chiremba vatiwo kuendesana kumatara zvisizvo zvinounza mari yekuti vakwanise kuenda kumabasa nekudara zvigadzirisi dambudziko riripo. Vachitaura neStudio 7 vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimba Ndoro vati basa ravo rinovasungira kuti vavepo mazuva ose nekudaro vanofanirwa kuwaniswa mari yekuti zvizviitike.
Basa redu rinochenjera kuti tikuve tiripo nguva dzose every day. Naizvozvo hatikwanisi kuzoita zvekuskipa madays kana kuregedza kuya vamwe madays, izvozvo zvinenge zvisina kunaka. Pane izvozvo tinononge pane kakukanganiswa karuitwa kanoda kufanira kuti kagadziriswe pakuti unofanira kugadzira chiri kumbokonzera kuti vanhu vatadze kuya kubasa ndozvinofanira kugadziriswa kwete kuswero tiendeswa kumakoti because either way kutiendeswa makoti kana kuzoatiendesa makoti fedi tinobuda kukoti whether yakaita sei kana kuti yakaita sei iziriyo nzira yasingati ingagadzirise zviri papapo. As long as vanhu vasina kupiwa rukwaniso rekuti vaende kubasa vanongoramba vari incapacitated kuti vaende kubasa. Zvatikumbira kuti dai hurumende yakwanisa kuwana nzira dzakafanira dzingaedza kuti tibatsire semachiremba kuti machiremba vakwanise kuenda kubasa mune nguva yakafanira.
Vana chiremba vadiki vakatanga kusaenda kumabasa musi wa3 Gunyana vachiti havana zvikwanisiro zvakakwana zvekuti vaende kumabasa. Vana chiremba vakuru pasi peZimbabwe Senior Hospital Doctors Association vakatangawo kusaenda kumabasa nemusi wechina chapfuura vachinyunyutawo nenyaya yemuhoro pamwe nekushaya zvekushandisa zvakakwana muzvipatara. vana chiremba vakura vanyorawo gwaro vachitsutsumwa nezvekutyityidzirwa kwavari kuita vakati hazvibatsiri kuti vana chiremba vave kuzvipatara kusina zvikwanisiro zvinoita kuti vachengetedze upenyu hwevarwere. Vana chiremba vachirowo hurumende vachiti mari yakawedzerwa nezvikamu 60 kubva muzana vachiti havana kubvumirana nazvo. Zvichakadaro, mamwe madhokotera makuru maviri amiswa basa neUniversity of Zimbabwe pasina muhoro vachipomerwa mhosva yekubatana nevamwe kuramwa mabasa pamwe nekupesvedzera vamwe vavo kuti vasaenda kubasa. Vamiswa basa ava ndiva Bothwomb vaYesango vanove nyanzvi mukuvhiya vana pamwe naDr. David Chimuka nyanzvi mukurapa chirwere chemoyo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuUniversity of Zimbabwe pamwe nekunzwa kudivi rehurumende nezviri kuitika izvi munyaya dzeutano. Asi mugwaro rabudiswa negurukota rezveutano vaObadhaya Moyo vabvuma kuti vana chiremba vana kuteerera kurudziro yehurumende yekuti vadzokere kumabasa. Vamoyo vati hurumende yavakumirira zvichabuda kumatare mushure mezvo vozivisa nyika pamire hurumende. Vana chiremba vakatanga kusaenda kubasa musi wa3 Gunyana vachiti havana mari dzinovakwanira kunge vachienda kumabasa avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vabereki vane vana muzvikoro zveboarding vanoti vava kubvisa vana vavo muzvikoro izvi sezvo zvikoro izvi zvava kuvadhurira. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vabereki vakataura neStudio 7 mushure mekushanyira vana vavo vanoti vakaudzwa kuti mari yechikoro yakakudzwa nezvikamu zvinopfuura zana kubva muzana, zvikoro zvichiti mitengo yechikafu iri kukwira zuva nezuva muzvitoro. Vakuru vezvikoro vanoti vave kunetseka nekutengera vana chikoro chikafu chakakwana nekuti mitengo iri kukwira zvichiita kuti mari yakabatwa nevabereki isasakwane. Mumwe ane mwana ari pachikoro chakakwidzwa mari vaOscar Makova vanoti kuendesa mwana kuboarding kwavakurwadza nekuwedzerwa kuri kuitwa mari yakawanda.
Situation iri kumaboarding schools yakatiomera isu sevabereki. Vari kuramba vachiisa matop up fees avo vachipa iwo mareasons okuti chikafu chiri kuramba chiikwira. Apo isu vabereki income dzedu dziri kungoramba dziri padziri ipapo. Saka zvinhu zvatiomerawo nokuti vazhinji vava kutoda kutowithdraw vana vavo pamaboarding schools nenyaya idzodzo.
Muzare Moli Murinye vanotiwo kunyange hazvo zvinhu zviri kukwira munyika, zvikoro zvinofanira kuziva kuti mari inotambirwa nevashandi kunyanya vehurumende haisi kukwira sezviri kuita mitengo yezvinhu muzvitoro.
Aiwa, inini sembereki ndinoona kuti mari dziri kudiwa nezvikoro havasi kutarisa mari dzatinotambirawo, uye sevashandi vehurumende vazhinji mari dzatinotambira hadziinderani nemari dziri kudiwa kuzvikoro. Ndokunga mari dziri kudiwa kuzvikoro dzatova times 2 masalaries atinotambira, uye chikafu chevanhu hachisi kuchinja, uye chiri kutodeteriorata kubva pane zvavaidya kare. Mari dziri kukwira, chikafu chichidzikira. Saka tinyatsokuziva kuti mari idzi vanenge vachida kuti dzikwire kuti vazombonyanyodzishanisa chii, uye hadifungi kuti temu dzinoteera idzi tinenge tichiri kukwanisa kudzingirirana nekubhadhara mafizi iwawani, kuti taakuti patemu imwe chete ndinoda mari yetemu yese mwedzi dzese dzetemu ndechifanga kubhadhara temu imwe chete, asi ndinoda mwedzi yakawanda kuti ndikwanise mari iyoyo.
Studio 7 haina kukwanisa kubata mukuru wemabasa mubazi rezvedzidzo yepasi mudunhu remasvingo vazedias Chitiga kuti tinzwe pamire hurumende. Asi mutevedzeri wegurukota rezvedzidzo yepasi vaEdgar Moyo vanoti hurumende yakapa mvumo kuzvikoro kuti zviwirirane nevabereki pakukwidzwa kwemari yechikoro, vozonyora tsamba yekupiwa mvumo kubazi ravo. Asi mumwe mubereki muzvare Sungano Zvarabvanesve vanoti sezvo kukwidzwa kwakatendedzwa nehurumende vanoona zviri nani kudzosa vana vavo kuti vadzidze kuzvikoro zvavanenge vachibva kumba, izvo zvisiri kuwedzera mari nekuti hakutengwi chikafu.
Tiri kubhadhariswa mari dziya dzinonzi dzetop up fees dzakabhadhara vhiki yega yega, zvinhu zviri kukwira. Saka vanenge vachitiwo tiri kukwidza nokuti ikonomi yachona mari haichatengi. Saka tinotoona sokuti kuti mwana adzidze achibva zvake pamba zviri nane pane kuti agare kuboarding, nokuti mari yacho haichabatiki, hatichaiwani. Saka ndotoona sokutoti zviri nane adzoke pamba nokuti akutouraya vamwe vana vari pamba nenzara, nokuti mari yose yatinowana taakungoisa kwaari. Saka gore richipera somubereki ndatoona hangu kuti ndotoopta kuti adzoke zvake azodzidza achibva pamba, nokuti hazvina zvazviri kutibetsera.
Muzikoro zizinji, vatizi vanoti, vave kusuwa nyama, sezo yave kutura izo zirupita kutivajike mwerewo wema kabeji, binzi kana mkaka. Vatizi avanoti iwo, mangwana nalaku jikabota chite sezo chingwe chawa kutura zakanyanya. Mwe mbereki, vatakunda mtengwa, vatizi nuzikaramba zakadai, vana wano kuna kukwarane zuweleze kushaye wachikatu chakakwana.
Azizi nuzikaramba ziko kwila mapolesi, asinga wangoro gwani, makuridu ntunauti, vana wedo watu muzikoro mwaja pisa wako kuhole zuweleze kushaye wachikatu chakakwana, wana manyu nutri. Nikundurukona parakana kunaona imafika apirao parakana kuma visits kuchikoro aya ya wana edu utano hawa ausiruo chao chao watunotajisa kutitiviti wana wana edu hari pa utano hawa chao chao saka tukuti ikonu mikanambele choma inga esinga gazigisizu uko zati zikoro asha kwanza kutenga chikafu chakakwana chili balance daidi chwa wana edu chili kuchikoro saka utano wavo unenge wapa nguwe ya kaoma saka neso sutuno kumpro tichi sunzima price zigazigisizu na ulimende edu.
Vabereki vevana vari pachikoro chegokomere mission vakanetsana nemusi wemugovera nevakuru vechikoro ichi pamusangano wakaitwa zuva rakashanyirwa vana apo vakanga vanzi vawedzere mari inosvika chiuru nemazana mapfumbamwe emadhora. Izvi zvakarambwa nevabereki avo vakati pakuvhurwa kwezvikoro mwedzi wapera vakabhadhara chiuru chemadhora nemazana maviri. Vabereki ava nevakuru vechikoro chavo vakazoverana kuti vawedzere mazana matanhatu emadhora chete. Zvimwe zvikoro zvakaita seChibi neDeure High Schools zvakawedzera mari inopfuura chiuru chemadhora. Zvikoro zviri kuramba zvichiwedzera mari nekuti mitengo yechikafu nemafuta edzimotokari iri kuramba ichikwira svondo roga roga. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Michova inotakura veruzhinji vakawanda vanonzi vamanikizwa kubuda mugwagwa nekuda kwemutengo wemafuta wakakwidzwa zvakare mukupera kwesvondo izvo zvaita kuti vaswere vakapaka dzimotokari dzavo. Mutauriri wesangano revemabhazi anotakura vanhu rechitungwiza Komita Omnibus Operators Association vaFarai Muza vanoti kukwidzwa kwemafuta uku kwakamanikidza vemuchovha kukwidzawo zvakapetwa kazana mari dzinobhadharwa nevanofamba nemabhazi avo. Asi vamuzi vanoti veruzhinji vari kutadza kubhadhara mari dzinodiva nevemakombi nemabhazi idzi izvo zvave kupa kuti vapedzisirevo mhanyira kumabhazi ezupco aya akachipa ari kuita dhora nemasende makumi mashanu. Ngatinzwei hurukuro yataita navamuza pamusoro penyaya iyi.
Hongu svondo rakapera, mishonga takamhanya-mhanya tikatsvaga imwe kuti itisvitsukidze kusvika kupera kwaOktobha, asi yatina iyoyo tiri kutsvaga futi imwe yekuti tirambe tichienderera mberi nebasa rekuchenesa mvura. Zviri kunakidza nezvekuti vanhu vakawanda vakuona njodzi inoitika kana guta rikazembe risina mishonga. Saka tiri kushanda nemapazi akati kuti zvinhu zvinge zvichiendeka kumberi.
Takanzwawo iro svondo rapera hurumende ichizivisa kuti ichawanisa kanzuro mari yekutenga mishonga. Zvafamba sei?
Ndezvimwe zvezvinhu zvandiri kutaura kuti mapazi akawanda akuona kuti hazvinakidze kuti guta rizenge risina mishonga. Saka tiri kushanda zvakanaka nemapazi ose kusanganisa nehurumende kuti basa rirambe richienderera mberi.
Paiwo nekuchema kwekuti mvura inenge yakachena imwe iri kurasika murwendo rwedu. Tine urombo nezvaitika tichakupai nhau yataita navamuza pamusoro pekukwidzwa kwemitengo. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remuRussia rawedzera mutongo waro wekuchengetedza muusungwa muzvinabhizimusi wekuAmerica vaMichael Calvi kuti vagare vari muusungwa mumba mavo muMoscow. Dare remuMoscow razivisa nhasi mazuva mashanu mutongo wekutanga usati wapera kuti vaCalvi vagare muusungwa vari pamba pavo kusvika musi wandira 13, 2020. Komiti inoona nezvevasori mudare reparamende muAmerica yeUS House Committee inoti nhengo dzedare reparamende dzinogona kutevera nyaya yekusungisa mutungamiri wenyika vaDonald Trump zvichitevera danho rakatorwa nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika rekuti mumiriri weAmerica kuEuropean Union vaGordon Sondland vasamire pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekustora iyi vachipindura mibvunzo pane zvakaitika pakati pavo navaTrump nevakuru vakuru vemuUkraine. Izvi zvaziviswa nasachigaro wekomiti iyi vaAdam Steve. Mitengo yezvinhu kubva vhiki rapera yakwira zvakanyanyisa zvopakuti nzara ipfunye chisero mudzimba dzevanhu vakawanda. Kochii chaizvocho pakuti zvinhu zviite midigari? Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers, vaGift Mutashu, vanoti zvinhu muzvitoro zvakakwira zvakanyanya mazuva mashoma apfuura.
Ndingati svondo rakapfuura, vamwe vakapedzawo ne 100%, vamwe 150%, vamwe ma 50%, zvichingosiyana siyana. Asi mukatarisa kutengwa kwezvinhu kwaderera chaizvo, ndofunga ne 40%, saka vazhinji vakungoedza kumandidzira kutenga zvinhu zvatinoti mabasic aya yakafanana shuga, munyu nemafuta ekubikisa. Nekuti nyama mukatarisa iye zvino isi kutunzwa kutonotenga nyama wamutambara kende unenge uchitonzi hai warugare, nekuda kwekuti zvinezvi yakwira mutengo kubva payakanga iri kuma $60. Iye zvino izvi muzvitoro zvakawanda nemabhucha akawanda iri kubva pa $109 per kg kusvikira pa $150 per kg.
Vatiwo nhasi muzvitoro zvakawanda mafuma musina chingwa, sezvo vanobika chingwa vari kuronga kuwedzera mutengo. Mutungamiri wesangano reNational Bakers Association of Zimbabwe vaDennis Waller vaudza Studio 7 kuti gorosi rekugadzirisa chingwa rinenge rave shoma. Panyaya yemitengo vati izvi zviri kuvanhu vanenge vachigadzira chingwa, kwete ivo sesangano.
Isus is an association. We don't set my prices a chingwa. Because remember, we've got my members who are in a different cost structure. Isus, we can only just guide with this. Nema cost amira so, amira so, amira so. But in terms of my prices, munhu wese anenge achizvigadzirira chingwa ane my prices ake anenge achicharge based on my cost structures avo.
Kunze kwekushaikwa kwechingwa, mafuta ekubikisa anga ave kuwanikwawo pamukoto chete kutanga svondo rapera. Ko, chii chiri kupa kuti zvinhu munyadzi zveupfumi zvirambe zviri mumute? Vaimbotungamira sangano reZimbabwe Economic Society vaLove More Kadenge vati mitemo yehurumende iri kuchinja-chinja kunge rwaivhi ndiyo iri kukonzera matambudziko makukutu. Vatiwo dambudziko remari munyika rinofanira kugadziriswa nechimbi-chimbi.
Sizvozvo pavataura neni apa, ndatenge tiri mashopu chitotenga zvinhu zvatichitenga. Vemashopu vana muzvinatora vakuramba havachabvuma manje yetora. Nekuti vanotya izvozvo vanenge vachingofunga kuti pamwe uri muca iwo uri muca ID. Pavoti aiwa enda unotsvaga kwaono unotsvaga mari mabhondi ikoko. Unonotsvaga kupi? Wakunotsvaga kunosvika mutema iwoyo mani. Saka munoona kuti tatoita dambudziko chaizvo muno munyika kuti mitengo yezvinhu yakungoramba ichingokwira. Petrol yedu inokwira every Monday, petrol inenge ichikwira izvinoya $15. And sure by Christmas tenge tatova ma40 ma50. Saka mitengo yezvinhu iri kukwira asi mihoro yevanhu haisi kuita sei, haisi kukwira. Nekuti hapana maindastiri ari kumboprodusa zvinhu. Iye zvino kwava maHarare makazara vanhu vazere vari kutengesa maswiti, vari kutengesa mari, vari kutengesa chii. Maindastiri anoti producing.
Imwe nyanzvi munyatsi zveupfumi vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Mponda vativo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanofanira kunyatsojekesa mitemo yavo kuti vaite sungawirirano nevanhu.
Challenge yandiri kuona maybe vaMutuli pane mamwe mamezures aanenge ari kuita here pamwe, nekuti anenge asina buy-in yamwe mastakeholders akaita sevashandi nevashandirwe. Saka ipapo ndipo pari kuita communication breakdown iri kubva yazoita erode trust between the parties. Munoti vanhu vanofanira kunge vachi trustana kuti vashandi vari kutrusta vashandirwe, hurumende iri kutrusta vashandirwe nevashandi. Saka tiri kuona kuti nekuramba kuchikira mapurizi zviri kukonzera suspicion neresentiment neruvengo.
VaMuponda vativo mari iri kutenderera munyika ishoma zvikuru zvopa kuti vamwe vagume voitengesa pamukoto.
Cash in circulation should increase to a level that is in line with what we have in digital money. Normally, 10 to 15% of what you have in bank accounts should be in liquid cash, as in notes and coins. But in Zimbabwe, I think it's 6%.
Saka ipa po mkapa gadiriske. Such that cash kutengesera na kuruja wanu maari. Gakure gero so that munu ukapina mbenki wewe uchia udiru wa maari yangu. Urofana kuyuana. There's no reason uchini nishida maari yangu mbenda kuteko cash. When I have a bank account.
Sankanore Confederation of Zimbabwe Industries. Rino tiwo uwanduwe zhinu zuru gadiru wa ma industry. Wadere la kuva pashukamu makumi mashanu kuvamu zana. Kushika pashukamu makumi matatu kuvamu zana chete. Ndakamirira Studio 7 mu Washington DC ndini Blessing Zulu.
Kwazwai muri Zimbabwe ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu chechidiki che The Connection na 8 p.m. Nasi muchirongwa tirikutarisa urongwa hwehurumende hwekuda kushandisa unyanzvi hwechizvino-zvino mukumutsiridza maindustry akavharwa zvichitevera kuparara kwehupfumi hwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Muriye Zimbabwe, ngatisangane pachirongwa The Connection na 8 p.m. Bye bye.
Iye zvino todzokera kunyaya yedu. Uko vemuchovha inotakura veruzhinji vakawanda vanonzi vamanikidzwa kubuda mugwagwa nekuda kwemutengo wemafuta vakakwidzwa zvakare mukupera kwesvondo. Ngatinzwe hurukuro yataita navafaraemuza vesangano rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association.
Vechokwadi, vanhu vari kurenerwa kuti vabhadhare mari, especially makombi. Inyaya yekuti mari iyoyeye sekare kataimboshanda, taiti mari yekutenga lita ndiyo yaitakura munhu kubva pachitungwiza kuenda mutown. Of which iye zvinezvi takuona kuti $15.64 kuti munhu aibhadhare kuenda kubasa ozodzoka futi nemari iyoyo munhu akuremerwa. Saka unoona kuti vazhinji vaakukundikana kukwira makombi, vaakutomhanyira kukwira mabhazi ehurumende ane mutengo unoita $50.
Saka imi muri kuzoitawo sei? Muri kudzikisawo here mutengo kuti mufambirane nezupko?
Kune chimiro chokuti vamwe vari kudzikisa mutengo zvokuti vanosvika pa $6, $7, $8. Vazhinji vari kukundikanawo vaakutiwo mota idzodzi dzavakudzitisawo mamwe mabasa. Patangawo purojekiti yako yehuku nenge wakutakurisa chikafu nemanyowa, ukaonawo zvisingaite wotongopaka uchizomirira kuti neimwewo gore zvinhu zvinokwanisa kuzenge zviri nani wozotangawo futi ipapo isina kufa ichifira mahara.
Imi mama kuchajawo mari kutakura vanhu toti kubva mutaundi pachaji ofisi kuenda kuchitungwiza?
Mari yanga yekuchaja vanhu vakati wandei. Yanga iri around $5-$6. But pazvakwira apa futi apa, apa kuti vanhu vanyatsozonyatsokundikana chaizvo kuti vangachaje mari. Ungade kuchaja mari yakawanda asi munhu wacho haakwanisi kukwidzirwa mari yake. Pasondo pasondo pari kukwira fuel, because sezvakaita apa yakabva yatanga kunzi yakwira musi Saturday, musi Sunday yakanga yatokwira. Saka unotoona kutoti pasondo rega rega iri kukwira apa, yakakwira ne 25% something. That was $3 something. Pelita. Saka unoona kuti hapana munhu anokwidzirwa ne 25% pasvondo. Saka zvinhu zvii zviri kurema.
Saka imi muri kurarama sei vamuza? Nokuti kuti titarise kuti mongopaka bhazi renyu moritarisa zvinonetsa.
Unenge wakuti iwewe kana waakuda kuti mota iyo ifambe parodhi, unenge waane chimiro chokuti saidha waakupaka dzimwe woti iwe muridzi wacho wofamba nayo, hausina vashandi wauchabhadhara. Wofamba nayo waakungoti iyowo painonopera kuparara kwayowo ndiwo pazvinenge zvatongopererawo. Nenyaya yekuti kuti ufungidzire kuti unokwanisa kuti uzegadzirisa yafa zvinonetsa, nekuti vazhinji vacho vanotengesa maspare parts vaakuda mari yemaus kutengesa maspare parts. Saka kuti uzetsvagawo pamusika mutema nereti yacho iri kukwira, saka zvinhu zvacho zvisi hazvichikwanisa kubata.
Pazuva munotarisira kunge muchishandisa mari yekutenga mafuta yekufambisa?
Tengere hai 65 liters, unoona kuti dzinenge dzichida around $1,016.
Mutauriri wesangano rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vafarai muza vachitaura vari parunhare kuchitungwiza neStudio 7. Utungamiri weNational Standing Committee MDC inotungamirwa naNelson Chamisa waita musangano nhasi uchizeya mamiriro akaita zvinhu munyika. Musangano wanhasi unonzi waitwa kwemaawa manomwe. Rachel to Studio 7 abata mutevedzeri wemutauriri webato iri Valuke Tamborinyoka kuti tinzwe zvabuda musangano.
Haiwa, musangano we standing committee sekuziva kwako yaungori routine meeting watinosangana pasundure gare gare tikurukura nyaya dzemusangano nyaya dzenyika taitika nhasi dzete kuti tasangana kwema awa anokwana manomwe asi nyaya zhinji yapedza nguva yeridheshipura ndeyevatungamiri vevanhu vatungamiri vemdc inyaya yekuoma kwaita zvinhu munyika nyaya yekuomerwa kwaitwa vagari vezimbabwe neupenyu nekukwira kuri kungoita mutengo pasvondo pasvondo kunyanya mutengo wefuel uri kubva wakwidza mutengo wemabasic prices zvikureva kuti mwana wemunhu atambura nezimbabwe ari kudonga sose nemuromo ndo nyaya yapedza leadership 7 hours ichitaura nezvayo nyaya yekutambura kwaita vana vezimbabwe tichida kuonesana kuti sevatungamiri toitei kuti vana vezimbabwe vabude mudambudziko
iri bato renyu riri kuti zvingaitwa sei kuti dambudziko iri rigadzirisike
uko kwava kuda kundibvunza rei yanyaya yastrategy asi atangotaura ndechengoti musangano unogara muvanhu musangano uri muvanhu musangano wevanhu vari kutamburawo zviri kuita vanhu asi haiwa chatangowirana ndechekuti tatora nyaya iyi toita zvinhu zviri mukati mebumbiro remutemo tichitora matanho atingatore anoratidza kuti vana vezimbabwe vatambura hatina kutaura kuti tichaitei kana tichaita rini asi tatirikungotaura ndechengoti tichalida strago yevanhu kuti kunoekashuwa kuti tabvisa vanhu muutapwa nemumatambudziko vari kusangana navo pasi pehurumende yavamunangagwa hurumende isiri kuziva zvokuita chingwa chadhura sauti yadhura mafuta adhura kubva kwemunhu kubudiro kupinda marore kwakunetsa vanhu vanachagona kufamba kubva marore kuenda pakokora pai kwakuita $5 zvinhu zvanetsa saka tangotaura kuti isu tichatora nyaya iyi tichaiisa kuvanhu asi tichaita robust action ichaita kuti tigadzirise matambudziko ari kusangana nevana vevanhu
danho ramuri kutarisira kutora iri mungaritoresa rini sebato vatamborijin
tiri kutora mazuva ano maje zvino zvino ndingangoti zvino zvino ndamatambura iko zvino nguva yati kutaura saka kurati matanho atitora tichatora iko zvino hapana nguva reyo tisatikazavako hapana nguva tisati tatora matanho asi tatora matanho ekumeka shuwa kuti vana vezimbabwe vagadzirisa zvinhu zvokunetsa munyika ndavatungamiri vemdc vanogara muvanhu vatungamiri vemdc ndo vanhu vezimbabwe tichaita zvichaita kuti nyaya iri kunetsa muzimbabwe igadzirise asi tichazviita mumazuva mashoma ari kutevera
mutevedzeri wemutauriri wemdc valuke tamborinyoka vachitaura vari parunare muharare nareyo choto westudio 7 yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri china nechishanu pafacebook page yedu yevoa shona chinokokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye nhasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika aiwa tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi
mutaura namukoma morisi filimoni ndiri muno muharare muharare tiri pakati peharare muna festi chaimo
kwakamira sei ikoko tiri kunzwa vazhinji vari kuchema chema vari kuti iko kune dambudziko rekuti mari kune vakwegura havasi kukwanisa kuiwana kuna cabs uko tiri kuona miraini mitsetse kumapasipoti tiri kunzwa zvakare kuti haasi kubatika totarira zvakare madokta vari kuchema chema zvakamira sei kwamuri ikoko
zvinhu hazvina kumira mushe tete zviri kubatsa zvakaipa zvemuri takungochema kune musiki kuti dai ati nonotibude kwatiri apa wenyama takoniyo
poitwa seiko justice kachepa apa takatarira mamiriro akaita zvinhu
chinongodiwa chete ndechekuti tinofanira kubatana semazimbabwenzi kuti tisimudze nyika iyi ndedu tikaiwaka hapana chatinobva tinofanira kubatana sevanhu vamwe chete mafuta ataimbomatenga rimebe taimatenga $3.60 izvo zvitakumatenga $56 kana uchitenga neecogash kana kadhi isusu tinogara mumabhuku umu maproblems tiri kusangana navo each and every day especially kutransport uku ndo dambudziko ratotanga kusangana naro makuseni zvokuti mari yaunenge uinayo neinenge ichidiwa nevamakombe acho unenge usingatomboikwanisesa nhasi makombe anga achinzi $8 kubva mumabhuku pakadoma $6 apa inini handine tepugadi ndotikobva ndarishayiwa ndazotokwira kuma11 chaiko rori
rarichiita mariapa
rori ndazobhadhara $3 ndekutochema chema
mutaura namukoma justice kachepa tiri muharare
ehe mukoma justice titaurewo kwakamira sei kuhararo
kunoku zvinhu izvi tete zvaakurwadza nyika yedu yoenda mumawere
saka dai maiwana mukana wekutaura nayo hurumende maiti chii tichitarira mamiriro akaita zvinhu
chataingochemera ndechekuti saiwo baba chavanokwanisa kuita chii
tinotenda Marvelous sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi dare relabour court rinoudza hurumende kuti iende nemagwaro akakwana mangwana panyaya yayo yairi kunetsana navana chiremba vasiri kuenda kumabasa Tabatashuka kumagume chirongwa chedu anukone kai. Ndini Jonga Kande Miri ndiri mu Washington DC. Ndikusemi na Chris Gande.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.